For the past 17 or so years, ndandichishanda nevanhu vanotambudzika nemadrugs nedoro nemamental health problems akawanda wanda. Saka ndakanyora bhuku rinonzi How to Stay Sober. Kubva pabasa randaachiita rekubatsira vanhu kuti vadii vakwanise kuita sober kana vakuda kuita sober. Saka ndikati ndochikuru chandiri kuita ichocho mazuva ano.
Ndamboonawo padandemutande ramanditumira kuti munokwanisa kuwanisa zvakare zvidzidzo kuvanhu vachiita padandemutande kana online. Mungataura here pamusoro pezvidzidzo izvozvo?
Ya, ndine maprogramu yevanhu maindividuals vanenge vachida kufunda kuti vanokwanisa sei kukunda chirwere chekudhakwa nechirwere chemadrugs. Zvinowanika paonline programu website yangu inonzi howtostaysober.info. Ipapo ndopanowanika nyaya dzekuti unokwanisa kuita enroll uchifunda uchiverenga zvakawanda zvokunokubatsira kuti ukwanise kukunda dambudziko rekudhakwa nemadrugs.
Chii chakaita kuti mude kutora danho iro rekudzidzisa vanhu pamusoro pekuipa kwezvinodhaka?
Chakaita ndechekuti ini ndaimbonwawo doro ndichinetseka naro. Asi pandakazokwanisa kuzvikunda ndakushanda nevanhu zvidhakwa nemadrug addicts, ndaivaona vachiuya kutreatment kana kumaprogramu vodzoka kumba vonodhakwa futi, vouya kutreatment vodzoka kumba vonodhakwa futi. Saka ndopandakatanga kuita research yekuti chii chingaita kuti kana munhu apuwa rubatsiro aende kumba anogara zvakanaka asingachamwi doro nekushandisa madrugs achibatana pamwe nemhuri yake.
Tikona kuti chirongwa ichi chinoitwa padandemutande kana online, uye vanhu vanokwanisa kungotenga bhuku overenga ari kumba. Chii chinozoita kuti muzive kuti vanhu vari kutambira dzidziso yenyu vachibva vazorisvika pakurega doro kana zvinodhaka?
Chinoitika ndechekuti ipapo padandemutande apa vanhu vanokwanisa kuita mareviews, vanhu vanokwanisa kunyora maemail, vanhu vanokwanisa kuita matext messages. Kazhinji kacho tinonzwa vanhu vachipa maWhatsApp vachiti ndakabatsirwa naHow to Stay Sober bhuku ravaNzuzu, vamwe vachiti ndakamboatenda talk yakaitwa naNzuzu on How to Stay Sober. Saka vanenge vakabatsirwa kazhinji vanotaurira hama dzavo, shamwari dzavo dzinenge dzichitambudzikawo, vachitovaratidza kuti aedai paprogramu iyi kana kuti tengai bhuku iri rinokubatsirai.
Totarisawo vana veZimbabwe vari muno muAmerica, mune vamuri kushandawo navo here muzvirongwa izvozvi?
Izvozvi zvandisati ndasangana nemunhu wekuZimbabwe wandakabatsirana naye.
Kuuyawo kuzvirongwa zvekubatsira vana veZimbabwe, zvingava zvina munoita muno kana kumusha, zvii zvimwewo zvamunoita?
Munomu zvimwe zvandinoita besides kubatsira nyaya dzezvirwere zvepfungwa nekudhakwa. Ndinobatsira vanhu kutengesa dzimba dzavo, ndinobatsira vanhu vanenge vachida kutenga dzimba kuvataridza kuti vanokwanisa kuwana mari kupi, chii chinoita kuti vakwanise kupuwa mari dzacho, nyaya dzemacredit score nekuti unofambisa sei purosesi yacho yese, nokuti vanyatsonziziya kuti mari yekutenga dzimba iyi ndiyo investment huru yevanhu vazhinji. Saka iyoyo inofanira kuti zvifambiswe nemazvo.
Vanoda kubata vaNzuzu vanovabata papi?
Pawebsite pangu ipapo howtostaysober.info ndo panobatika nyore nyore.